Musangano uyu wawa ndo wanga uri musangano wakarongwa neWorld Council of Churches. Delegation yanga ichitungamirwa na General Secretary weWorld Council of Churches. Kunoita yatinoti ecumenical, kana vanoiti ecumenical solidarity visit, kana kuti vanoti ecumenical pilgrimage. Pavanoenda kunyika kunoaddressa maissues avanenge vachiona kuti maissues of concern. Saka nyaya huru dzavanga vafambira inyaya yakanetsa mamwedzi adarika yezenophobia, uyezve nyaya yechipiri inyaya iri kunetsa zvikuru kusouth Africa yegender based violence. Vanozotarisa of course kuti zvinoreva chii kumasolutions achona kuti angareva chii also for the region.
Pane zvabuda mumusangano uyu zvamungatitaurirawo here?
Chekutanga vawande yanga iri appreciation ye South African government kushanyirwa nemakereke, vachitaridza kuti ukama hwavo nemachechi hunobvira kure kubva mazuva avanga vakatyidziwa neapartheid. Chechipiri inyaya imwe yabuda ndeyekuti vari kutsvaga kuti makereke angavabatsira sei, zvikuru kuti vagadzire dambudziko rekushungurudzwa kwemadzimai nevana vadoko, uyezve nokugadzirisa dambudziko rekushungurudzwa kwevanhu vanobva kunze kweSouth Africa, dambudziko rexenophobia. Vati vanoshuvira zvikuru kuti vangabatsirana nemakereke kuti madambudziko iwawo apere. Vazoenda mberi zvivachiratidza kukosha kwekushanda pamwe chete kwemakereke kuitira kuti vanhu vagadzikane kunyika dzavari kuti vakaisa presha kuSouth Africa. Izvozvo vanotarisirawo kuti vangashanda nemakereke kuti vaone kuti zvingaitika sei kuti munyika dzemuno muSouthern Africa mugadzikane zvokuti vanhu vamwe navamwe vanofarira kugara munyika dzavo kuti dunhu rose rigova norugare.
Nyaya yeZimbabwe yambotaurwawo here muhurukuro dzamaita navaRamaphosa? Chii chataurwa pamusoro peZimbabwe?
Nyaya yeZimbabwe yanga ichingopindawo panenge pachitaurwa zvimwe zvezvikonzero zvezenophobia kuti vanhu vanenge vabva kunyika dzavo dzakaita seZimbabwe, vamwe vanobva nenyaya yekuti vanenge vane zvinyinyito vanotiza nhamo nemadambudziko akasiyana siyana. Saka chimwe chezvinhu changa chichitauriregwama nevanhu vanga varipo pamusangano ndechekuti zvingaita sei kuti nyika dzibatsirane murijini kuti kugadzikana kuvepo mukati menyika idzodzo, zvichiitawo zvimwe zvakananganawo neZimbabwe kuti zvingaitika sei kuti muve norugare norunyararo nokubudirira munyika idzodzo kuti vanhu vasanzwa vane shungu kana kuti vachimanikidzwa kuti vabude mukati menyika dzavo. Saka ndiyo context yataugwa nayo nyika yeZimbabwe, Mr. Wandeko.